Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kurume 12/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Evans Zenenga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinogamuchira nyaya yekuti Sadhaki rwendo runo yatikasikei kuuya. Dzimwe nguva yaisvika svondo rinoitwa maelections, kasisu tinoziva kuti election kuti izonzi yanga iri free and fair. Pane zvinoda kuongorerwa nguva ichiripo.
Vaongorori vesarudzo veSADC vari munyika svondo rino voita misangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vatori venhau kumahofisi ehurumende emunhu mutapa.
Tatokatyamadzwa nazvo chose zvaitika nhasi zvikuHarare Central Police Station, kwanga kuine dare ranga richiitwa panga pachitongwa waJoseph Mloyi.
Mumwe mupurisa okandwa mujeri kwemazuva gumi mushure mekubatwa nemhosva yekutuka vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Asiko zvino ndapinda ndamuona ndataura naye vechikuva chidikidiki nekuti muchakawanda vanhu vauya kuzomuona, but anotaura kuti yes, adamburwa ruoko nechepachanza parisa.
Mutambi weCapes United Hard Life Zirekwi okuvara zvakaipisisa munjodzi yemotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano revaongorori vesarudzo veSADC Electoral Advisory Council vaita misangano nevatori venhau Advocate Lishele Tohlani, nhasi vaita misangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare. Vatohlani nechikwata chavo vakapinda musangano nezuro kuzotanga kugadzira hwaro hwekuongorora sarudzo dzemunyika. Vaudza vatori venhau kuti vachashanya muZimbabwe kwevhiki rose, vachitaura navose vane chekuita nesarudzo, kusanganisa vemapato ezvematongerwo enyika, masangano anoongorora zvesarudzo, vatori venhau nevamwe. Vatohlani vati vanoda kuona kuti Zimbabwe yagadzirira zvakakwana here kuita sarudzo idzi dziri kutarisirwa pakati pachikunguru 31 nanyamavhuvhu 31 pazuva rinoziviswa nemutungamiri wenyika. Vati kana vapedza kuita ongororo yekuona kuti Zimbabwe yagadzirira here, vachanyora gwaro kumunyori mukuru weSADC kana kuti Executive Secretary Dr. Stehomena Lawrence Tax. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBricks Bomba.
Chinhu chatinogamuchira sevanhu vari kushandira kuti tinge tine sarudzo yakachena, sarudzo inobuditsa zvido zvevanhu pachaitwa maelections atatarisana nawai. Tinogamuchira nyaya yekuti SADC rwendo runo yatikasikei kuuya. Dzimwe nguva yaisvika svondo rinoitwa maelections, kasisu tinoziva kuti election kuti izonzi yanga iri free and fair. Pane zvinoda kuongorerwa nguva ichiripo maelections asati yaitwa, kwozoongororwawo zvimwe panenge pakuitwa maelections acho nekukaundwa kwemavotes, kwozoongororwa zvakare zvinoitika maelections apera, maresults aannounswa, ndokuti tizoti election yanga iri free and fair. Saka tinogamuchira kuuya kwaita SADC nguva iripo kudai. Chaakunyanya kudikanwa izvozvi ndechekuti vange vachikwanisa kutaura nevanhu vose vane chekuita nemaelections, vose vane mazwi anenge achida kuti anga achinzwika pane chekuita nesarudzo kuti inge iri sarudzo yakachena.
Asi pane zvamuri kuonawo zvii zvingade kuti zvinge zvichigadziriswa kana kukwenenzverwa pari zvino kuti pasaite mutauro pasarudzo idzi?
Chakanyanya kukosha iko zvinezvi inyaya yekuti iyaya yatingati intimidation kana kuti kushishidzirwa kwevanhu nyanye kumaruva. Ndo nyaya inoda kuti inge ichiongororwa. Pamaonero atiri kuita iko zvinezvi nemeseji dzatiri kunzwa dzichibva kune vatungamiri nyanye vatungamiri vebato riri kutonga, dzatisiyanei pane zvavaisitaura kudhara. Vari kumhanya kumberi vachiita hatisi kuda mhirizhonga, hatisi kuda zvakati. Chakanyanya kukosha ndechekuona kuti paground apa vanhu vari kuudzwa kuti kudii nemasabhuku avo nemachifu avo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda netrust africa vabriggs bomber vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti sarudzo dzegore rino dzichange dzakaoma uye mapato anopikisa akasimba zvekuti anokwanisa kutobvisa bato riri kutonga rezanupf pachigaro. Asi dzinoti izvi hazvisi nyore nekuti mutemo wesarudzo inoomesera mapato aya pamwe nekupa mukana wakawanda wekukunda kubato rezanupf. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Kusvika svondo rapfuura pange pave nemapato anopikisa zana nemanomwe, asi nyanzvi idzi dzinoti mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance ndiwo wakasimba zvekuti unokwanisa kukunda musarudzo. Dzinotiwo mumwe mubatanidzwa wemapato anopikisa akaita seNational Patriotic Front, People's Rainbow Coalition, Coalition of Democrats nemamwe achaomesera ZANUPF zvekuti kunyange ikakunda ichakunda nezvigaro zvishomanana. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaitai madzivai dzevanoti nekushanda kuri kuita mapato anopikisa ZANUPF ichaona chitsvuku pasarudzo dzegore rino.
Kuwanda kwavakaita vachakonzera division yemavotes, vachakonzeresa futi kuti iyo ZANUPF isange ichanyanyokutora maconstituents akawanda nekuti vanhu vari munzvimbo dzavanogara vane vanhu vavakutodawo nechekudhara. Saka ndinovimba ZANUPF this time aitori 3/4 of the constituencies.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati mapato anopikisa zvikuru bato reMDCT akagara achiomesera ZANUPF musarudzo uye rakatombokunda, asi vati chakanyanya kukosha mafambisirwo achaitwa sarudzo idzi.
Kana tichitarira rutsigiro runobva kuvanhu, ZANUPF inokwikwirwa zvikuru kwazvo kunyanya sei neMDC Alliance. Zvekuti kufambiswa kusarudzo yaimwe nyaya ndosakei vemapato akazvimiririra nevamwewo vari kuti toda kuti pave nokuvandudzwa kwehwaro hwokufambiswa kusarudzo.
Vavekezela gumbo veZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti rwendo runo mapato anopikisa ane mukana mukuru wekukunda musarudzo, asi vati mukana uyu unoderedzwa nezvimwe zvakawanda zvakaita sekuti komisheni yesarudzo haina kuzvimirira. Vanotiwo kana mutemo wesarudzo nekuburiswa kwemashoko ikasavandudzwa zvichaderedza zvakanyanya mukana wekukunda kwemapato anopikisa.
Kuma opposition political parties aya, they are a real threat because of what we see them doing. But threat yao is neutralized by the system.
Vanotiwo nyaya yekushandisa madzishe mune zvematongerwo enyika inonzi iri kuitwa nezanupf kuburikidza nekupa vanhu chikafu, mbeu nezvimwe, imwe nzira yekubiridzira musarudzo. Mutungamiriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vakatoendesa mukuru wemadzishe vaFortune Charumbira kumatare mushure mokunge vati madzishe anotsigira ZANUPF. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kuwanda kwemapato anopikisa kunotopa mukana wekubira zvakanyanya kubato reZANUPF.
Ndilongoona kuti kana vachinge vawanda mapato vanenge vakungotsikana mapendekete vachinetsana pache zvavo zvekuti zano pepi nekwasatora mikana yekuti kana ichinge yabiridzira kana zvimwe zvinhu zvisina maturo inenge yakungobata vamwe vemapolitical parties ivavo vongoti zvafamba zvakanaka zvafamba zvakanaka
vatiwo mamwe mapato anopikisa anongove mbeva dzisina marisa uye zano pf haisi kutomboshaya hope vamunangagwa avo vakatora matomu muna mbudzi gore rapfuura zvichitevera kubviswa kwavarobert mugabe vari kuvimbisa sarudzo dzakachena uyewo vanoti nyika nemasangano epasi rese akasununguka kuzoongorora sarudzo idzi asi vamudzengi vanoti muromo hauzarirwe nerwizi uye vamirira kuona kuti sarudzo dzichange dzakachena here kana kuti kwete ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Mapurisa muHarare nasa akanda mujeri kwemazuva gumi Sergeant Thompson Joseph Muloi vachivapomera mhosva yekutuka vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna 2016. Vanonzi vakataura mashoko ekuti vaive mutungamiriri munyika wemugore iri vaMugabe vainge vakwegura zvekutadza kutungamira nyika. Uye vakashorawo kuroora kwavo amai Grace Mugabe vachiti yaive pfambi. Mashoko aya anonzi akataurwa kukamba yemapurisa yeCranbourne Police Station. Vamuloyi vanonzi vakatyora mutemo wePolice Act sezvo vakasvibisa zita remapurisa. Mapurisa ati vamuloyi vainge vakadhakwa. Mamwe mapurisa maviri, Sergeant Stanley Makunda uye Sergeant Amos Mchenjero, vapa uchapupu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda.
Hongu Blessing tiri tatokacha mazuva anazvo chose zvaitika nhasi izvi kuHarare Central Police Station kwanga kuine dare ranga richiitwa panga pachitongwa waJoseph Muloi ndo kwanga kuchitika trial yavo and nhasi ndo pazopihwa mutongo wanga wachiita trial wana Superintendent Makunike ndo wapa mutongo kuna waMuloi wokuti wagare mazuva 10 wakavharirwa after wabatwa vachinzi vane mhosva yekunzi waka violate Police Act kunyanyanya paragraph 35 of the schedule of the Police Act.
Saka vanga vachimirirwa nemagweta apapa?
Wamuloyi wanga vachimirirwa nemagweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights, wakomana wedu Jeremiah Bhamo naNobo Chinano ndo wanga wakavamirira pakatanga nyaya iyi. Wakazama kumiramira chose kuti aiwa padefense yavo kuti zvamuri kutaura izvi azi aisi mhosva asi mapurisa taona waino maonera waita. Kapazo mpa mutongo inazi.
Saka muri kupikisa here mutongo?
Patapo taura nemagweta edu ana Jeremiah Bhamo naNobo Chinano wanga vachitaura nyaya kuti vari kutotarisa mitemo kuti vanokupikisa sei ndo zvavari kutoshanda nazvo kuti vaite appeal here nekuti vari kuti izvi hazvina kukodzera izvi.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vange vari panhunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuru yeHarare inoti iri kutuma mapurisa ekanzuru kuenda munogara vanhu kunotsvaka pombi dzemvura dzakaiswa zvisiri pamutemo kutora mvura yekanzuru. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuru iri kurasikirwa nezvikamu zvemvura zvakachena 60 nemashanu kubva muzana uye vakatobata vamwe vanhu vakavabhadharisa mari yemvura yavakatora vakashandisa zvisiri pamutemo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vachideme kunzwisisa zviri kuitwa pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vanoita izvi vanowanika nguva dzose vanoita maillegal connections. Maillegal connections vanhu vanongoti kana aita illegal connection yake avaka paanenge avaka. Saka zvinhu zvatinogara tichibata mazuva ose, tinogara tichikurudzira vanhu mazuva ese kuti vasaite. Saka ii problem yagara iriko.
Munofunga kuti City Council yakarasikirwa nemari zvakadini?
Handingakwanisa hangu kukupai amount yemari yatarasikirwa nayo asi tikurudzire kuti kana vanhu vari kuba mvura imari yekanzuru iri kutorasika iyoyo.
Munofunga kuti ichadzorwa here mari yakarasika nenzira iyi?
Vamwe vatinenge tabata tinozovasenzesera kamutemo katina kekuti vabhadhare for a period yatenge tichisumudza ndeyo yakatanga kushandisa mvura.
Pane vamboti vadzora here imwe mari?
wangu varipo watumbo bata wanotubo badara.
Saka, pompi zose zinotora mfura zisiripa mtemo mchadi ni nazo?
Zino jeli nye mapuriza edu wanoramba wachipamba kuno garalano. Wachiona uti nzimbo jisi zinewana wakari isa mfura zisiripa mtemo ndelati. Wachita salameita, wachiva la bale watumbo mpa kuri zilo jekuti wanoreta wa wange wachitwa mu database rekanzuro. Kana wachitwa mu database rekanzuro wote nga kukita bera mariku kanzuro.
Nyaya yacho yese icha enda kumaterezi mosha ere?
Ayo wa kibu endesa wani papo hapo kumaterezi mosha. Wani watu yodi kikango shika to gazirisa. Uwo badara mazda waza wafana ubadara jema fine. Meze mailiga wa connection. Tewa avare jerama isi mezika. Waka wa kezija mbureka wana teta mwezi. Uwa badara wa mari dawe dozo.
Avo wange wari mutauriri wekanzuro ya Harare wa Michael Chideme. Vari parunare muarare na Tanono Kawande we Studio 7. Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makaterera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vati Britain inofanira kunyatsobuda pachena nezvekuisirwa muchetura kwakaitwa mumwe aimbova musori weRussia pamwe nemwanasikana wake nevanofungidzirwa kuti vasori veRussia muBritain. Nyaya iyi yakonzera kusawirirana pakati penyika mbiri idzi. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kugara vakagadzirira chirwere cheListeriosis icho chiri kuramba chichiuraya vanhu vakawanda kuSouth Africa. Vanhu vanodarika zana nemakumi masere vafa nechirwere ichi munyika iyi uye chabatawo vanhu vanodarika churu. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Quinji vati pari zvino utachiona weListeria usati wabatwa muZimbabwe, asi vati bazi ravo rave kutora matanho ekudzivirira chirwere ichi sezvo kazhinji chichizobatwa chakomba mumuviri. VaGwinji vanoti utachiona hunokonzera chirwere cheListeriosis huri kunyanya munyama dzinenge dzagara dzakagadzirwa dzamirira kudyiwa.
Chirwere ichi chinokonzerwa nehutachiona unokwanisa iwo kupinda munyama dziya dzinenge dzakagadzirwa dzakaita sepoloni, mamwe masausage, marussian sausages nezvimwe zvakadero, machizi anenge ari soft ayaya nedzimwe hove dziya dzinenge dzakanzi dziri smokuti dziyadzi.
VaGwinji vati nekuda kwokuti Zimbabwe inotenga nyama dzakadai kubva kunyika yeSouth Africa vari kuongorora pamiganhu kuti zvikafu izvi zvisapinde muZimbabwe kusvika nyika yeSouth Africa yati hakusisina dambudziko reutachiona uhwu.
Zvamunongoziva tinounza zvimwe zvinobva kuSouth Africa zvinosanganisawo nyama idzodzo. Saka zvatichaita isu kutoona kuti pamabhodha pedu panosipinda nenyama idzodzo. Vanhu vedu vePort Health vari kuongorora kuti nyama idzodzo dziri kupinda here. Kana vachidziona dzichisvika dzobva dzatomiswa kupindwa munyika muno. Izvi tichaita pa nyama dzinobva paafektari idzodzo dzakaidentifiwa in South Africa.
Nyanzvi munyaya dzechikafu, amai Olin Rukwesa Chimau vaudza Studio 7 kuti utachiona hwelisti yaunonyanyowanikwa muvhu, mumvura, mumukaka nemumhuka. Amai Chimau vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti pavanorongedza chikafu munzvimbo dzinotonhorera, vapatsanure zvikafu zvinodyiwa zvisina kubikwa nezvinodyiwa zvakabikwa kuitira kudzivirira kupararira kweutachiona uhu.
Zvakakoshawo zvekare kuti tigeze maoko, kugeza michero yedu nekugeza miriwo yedu.
Vatiwo kudzivirira chirwere ichi munyika, makambani anofanirwawo kuita utsanana vachigezawo mishina yavanoshandisa kugadzirisa chikafu sezvinotarisirwa nevezveutano. Nyanzvi mune zveutano dzinotiwo kana chirwere ichi chikapararira munyika, chinogona kuuraya vanhu vakawanda sezvo vana chiremba vakaramwa mabasa musi wa1 Kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tichiri panyaya yemamiriro ezvinhu munyaya dzezveutano iyoyi, bazi rinoona nezvekufambiswa kwemabasa munyaya dzezveutano munyika, reHealth Professions Authority, rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara uye varwere vari kudzokera kumba vasina kurapwa sezvo vana chiremba vachienderera mberi nekuramwa mabasa vachida kuwedzerwa mari. Bazi iri raratidza kushushikana nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara mushure mekushanyira Harare Hospital pari renyatwa nechitungwiza hospital nasi. Ntungamele Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weHealth Professions Authority amai Linda Nkala, avo vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvaana chiremba nekuchimbidzika kuti vadzokere kumabasa.
Pane chimwe chipatara taona kuti outpatient yavo inorapwa vanhu vachidzokera kudzimba vanga vatovhara department iroro kuitira kuti vangoconcentrata neavo vakaadmitwa vari kugara pachipatara nemaemergency cases chete. And then pane chimwe chipatara kune outbreak, you know, pane outbreak iripo yevana vari under 5 years nenyaya yebronchiolitis. Vakatovhara chipatara, ward yevana vadiki yakatovharwa. And ne situation yacho yemainfections iwayo anoda kunge achimanajwa zvakanyanya. Kuratidza kuti tiri kusvikana nazvo kuti sadamana ava vari kuwana kupi service, vari kurapwa kupi nechirwere chakadai icho chichi. And also nevamwe nezvirwere nevamwe mapatients in general kuzvirwere zvakangosiyana siyana. And Bosco pane chimwe chipatara chatosvika tikaona pane mabenches ari empty, kuri kuratidza kuti mapatients vari kuitwa tena uye vari kunzi vadzokere kudzimba. Saka tiri kusvikana kuti saka vanhu vari kuenda kunorapwa kupi kana kuzvipatara ikoko. Ndino kuti vanhu mapatients edu vanoenda kumapublic hospitals, havana mari yekuti vakwanise kuenda kumaprivate nekuda kwekushayikwa kwemari.
Zvii zvamungataurira hurumende zvichitevera kushanya kwenyu uku? Tichitarisawo zvamaona izvi zvamuri kutaura nezvazvo,
taingokumbira kuti dai nyaya iyi yemadoctors yewolf yemadoctors yakurumidza yagadziriswa, kana dai vaikwanisa kumbosa novapa something chekuti at least vakwanise kudzokera kumabasa. Nekuti tiri kunyanyonyunyuta nezvacho at end of the day upenyu hwemapatients, nekuti panyaya yese iyi ivo ndivo vanenge vari patingati pareceiving end panyaya iyi. Saka dai zvaigoneka vagara pasi, solution yawanikwa nekukurumidzisa, nekuti situation yakadai hatingatarisira kuti ingaramba ichienderera even a day long asichaiti.
Amai Linda Nkala ndivo mutauriri webazi reHealth Professions Authority vanga vachitaura parunhare naNtungamele Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Mutambi wechikwata cheCapes United anovazve captain wechikwata ichi, Hardlife Zvirekwi, akuvara zvakaipisisa munjodzi yemotokari muHarare mangwanani anhasi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wechikwata ichi vaCuthbert Chitima.
Ichokwadi, aita tsaona mangwanani ano, ndinofunga chikadzi mashoko razosvika kwatiri kuma77 kuti ndozvaitika 7 kuseni, ndokubanda mhanya kuchipatara kuti tanosvika pachipatara ndokurambidzwa kupinda. Tichinzi aiwa nguva tsatiri munouya nguva tsevisiting dza1-2, ndokudzoka 1-2 ndokuudzwa zvakare kuti unfortunately anga aendeswa kutieta. saka taigona chete kuzodzoka na 5 to 6 apana munhu angachikona kutipa shoko rekuti kukwara kwaita kwakamira sei. Asi iko zvino ndapinda ndamuona ndataura naye kwechikuva chidikidiki nekuti muchakawanda vanhu vauya kuzomuona. But anotaura kuti yes, adamburwa ruoko nechepachanza parestart ndo padamburwa ruoko napo. Asi madoctors amuvimbisa kuti pakanga pangopora munhu anogona kutamba bhora zvakare. Zvakadaro isu sechikwata chiCapes United chokwadi chekuti tadzokera kumashure chaizvo kubva pane magadziriro atanga tichiita. Matambire anga achiita mukomana uyu gore rino ange achitifadza zvakanyanyisa. Nezuro takatamba mutambo ende anga ari EMN of match achiratidza kuti ari kuda kutamba zvinodadisa gore rino. Asi chatinongoda kunamata ndechekuti arikadze zvakanaka. Tiri kutarisira kuti kuda patinozodzoka pachikamu chepiri muna July anogona kunge apora adzoka zvakare munhandare.
Saka pari zvino ari kuchipatara chipi?
Ari muchipatara cheParere Nyatwa muward B1.
Mukuru wechikwata cheCapes United vaCuthbert Chitima vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panhau dzemitambo idzodzo, chikwata cheZimbabwe cheMachevrons nasi chapedza mitambo yacho yemugungano reGroup B chisina kukundwa. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Chikwata cheMachevrons nasi chaita mangange neScotland mushure mekunge zvikwata zviri izvi zvakanda maruns 210 mabhora avo ese ekushandisa. Izvi zviri kureva kuti Zimbabwe neScotland dzave kuenda muSuper 6 stage dzisina kukundwa kana mumutambo mumwe chete pamitambo mina yemugungano reGroup B. Kuti isvike padanho iri, Zimbabwe yakarova Nepal, Afghanistan neHong Kong. Zimbabwe ndiyo yapedza iri pamusoro-soro mugungano iri, uyezve mapoints avawana mukuita mangange neScotland vari kuenda nawo muSuper 6 stage iyo iri kutanga musi wa15 kurume. Asi mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaSamson Muzarabani vanoti kwabva Zimbabwe yave nhoroondo, vachitivo chakakosha iko zvino kuti maChevrons abudirire kuenda kuWorld Cup.
Mitambo yaSara ndo yakakosha kuti vakomana vanofanira kushinga tikwanise kubudirira pamitambo yaSara.
Asi Zimbabwe nhasi haina kunyatsotamba zvakanaka zvokuti mutambi wavo abuda nemaruns akawanda ndiCraig Ivan uyo akanda maruns 54 chete achiteverwa naBrandon Taylor uyo akwanisa maruns 44. MaChevrons anofanira kuwedzera mwando kubva mumatambiro avaita nhasi kana vaine tarisiro yekuve chimwe chezvikwata zviviri zvichabudirira kuenda kuWorld Cup kubva muzvikwata zvitanhatu zvave muSuper 6. Makundano emaWorld Cup qualifiers ari kupera musi wa25 kurume. Zvichakadaro, chikwata cheDynamos chakarohwa 2-1 neMutare City Rovers National Sports Stadium nezuro mumutambo wavo wekugumisira wegadziriro yemakundano e2018 Kasolaga Premier Soccer League. Dynamos iri kuvaka chikwata chitsva mushure mekurasikirwa nevatambi vakati wandei panguva yezororo nemhaka yekusabhadhara vashandi. Chikwata chine mukurumbira ichi chiri kutanga makundano emwaka uno vari kunze kwemusha apo vari kushanya kuBulawayo kunosangana neChicken Inn Sondorino. Mune mumwe mutambo wekuedzana masimba, Highlanders yakarova Masvingo United 1-0 vachigadzirira mutambo wavo wekutanga uyo vari kusangana nechipembere cheBlack Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Manheru anhasi na8pm tichakupai chirongwa cheLive Talk chatinotarisa zvinenge zvichiitika mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yedu yenhau dzanhasi chibva tasvika kumagumo kwechirongwa. Nguve Vaongorori vesarudzo vesadak vari munyika svondo rino voita musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vatori venhau kumahofisi ehurumende yemunhu mutapa. Mumwe mupurisa wokandwa mujeri kwemazuva gumi mushure mekubatwa nemhosva yekutuka vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutambi weCapes United Hardlife Zvirekwi okuvara zvakaipisisa munjodzi yemotokari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.